Vashandi vakawanda vataura neStudio 7 vanoti zvinhu zvave kuvaomera zvekuti vave kuona kukwira motokari vachienda kumabasa kugarika. Mumwe mushandi anosevenzera kambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA vaGift Muchemei vanoti vanoona zviri nani kufamba netsoka kuenda kubasa, mari yacho vozotenga sadza remashereni mashanu. Motokari dzinotakura vanhu kubva kumarokesheni kuenda kumabasa dzakadzikisa mari yekufambisa kusvika pamasendi makumi maviri nemashanu. Vamuchemei vanoti zviri nani kufamba mutunhu wemakiromita 10 pazuva ivo vachizokwanisa kudya sadza remutengo wakaderera.
Inyaya yekuti takatarisa tikaona kuti pazuva wakuda 25 cents zvemakombo aredusa mutengo kubva mu50 cents kudzoka pa25 cents. But mutaunwo zvakare mune sadza riri kuita iro 50 cents. Saka kwa 25 cents yawaifanira kungochikwira kombi uchienda mutauni kubasa ne 25 cents yauchango uchidzokawo zvakare kumba, unogona kuona chikwana pureti yesadza. Zvitori nyore kuti uve unotenga pureti yako yesadza. Sadza nebinzi zvinoita 25, zvinoita 50 cents. Saka ukaona pamwedzi, instead unge uchiti dhora resadza nedhora rekombi kana kuri 50 cents uchishandisa dhora 50 pazuva. 50 cents ndeyo 25 cents kuenda mutown, 25 cents kudzoka. Then dhora rokuti unenge uchitenga sadza unozoona kuti rava dhora 50. Asi pari zvino taakufamba kubva kumba uchienda kubasa, then mari yawaifanira kunge uchikwira kombi iyoyo unenge wakuitenga sadza.
Mumwe mushandi anoda kudanwa nezita rekuti Shinga mushandi anoti ave kufamba kuenda kubasa nekuda kwekushomeka kwemari yaanotambira. Mushandi anoti zviri nani kuti mhuri yake irarame nepashoma paanowana iye achifamba zvake kuenda kubasa. Mushandi anoti kufamba kuenda kubasa ndiyo yatovetsika yake kwemakore maviri apera.
Kufamba kuenda kumabasa ndiwo watoo mugariro, ndiwo yatotsika. Because marisho mashoma yandinayo iyoyo ndinotarisa kuti ndoiisa papi. Pakakosha kande pekuti vana muri idye. Saka kana ndine dhora inini 50 cents kuenda 50 cents kudzoka, ndinotoonawo zviri nani kuti ndisiye dhora iroro pamusha indofamba hangu netsoka kuenda kubasa kuti muri irarame.
Mumwe mushandi wekanzuro yechinoi vaCrispin Chitakatira vanoti vave nemwedzi mishanu vasati vatambira uye vanoti kukwira motokari kuenda kubasa zvave kutotorwa sechinhu chinoitwa nevashandi vanotambira mari yakawanda.
Vanhu pavaimbowana mari yakawanda, rather iri reasonable, vachiwana on time. Most companies can no longer pay people in time or can no longer pay people at all. You have people going for 5 months without salaries. And wa takusvika pekuti munhu chinhu chatainge chiti izvi zvinhu zvatino zvinotodiwa nemunhu wese ari kurarama ari kuenda kubasa ari kuda kupinda hometown. Zvakuta kunge zvinhu zvevanhu vemari chete yakawanda.
Mumwe muchairi wemotokari dzinotakura vanhu kuenda kubasa vaLamek Mushipe vanoti vave kuwana mari shoma pazuva zvichienzaniswa neyavaimbowana nguva yakare. VaMushipe vanoti izvi zviri kukonzerwa nevanhu vave kufamba netsoka kuenda mukati meguta. VaMushipe vanoti nguva yakare vaikwanisa kuwana madhora makumi maviri kusvika pamadhora makumi matatu emadhora pazuva, asi mazuva ano vanototenda kana vakawana madhora 10 pazuva.
Izvi zvotaafekta nekuti zvino vanhu havana mari, vakutongofamba kunguti vangove kumabasa, nenyaya yekuti mabasa acho tikunzi vakasauya anogona kutodzingwa.
Asi vanoona nezveutano Chiremba Menard Kutchwa vanoti kunyange vanhu vachitsutsumwa kufamba netsoka kuenda kumabasa, vanoti zvakavanakira utano hwavo sezvo kufamba kunoita kuti muviri ugwinye. Zvichakadaro, vanhu vakawanda muchinoi havana kuteerera kurudziro yanga iriko nhasi yekusaenda kumabasa. Makambani, zvitoro namabhanga zvanga zvakavhurwa zuva rese ranhasi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.